嗯，得做个要。Baso ni yangu dichita so I freestyle ya inite kana anything Atitombo niti kana kunyora pa paper Dinongo flow aswa kadaro inzoka Tweze ranguwa yako uchita zista basa Ujitupeze ranguwa yako uchita si Ujiimba zizina basa, ujiimba zizina basa, ujirekonda zizina basa, ujita zizina basa, yeah. Taza kufaka upenyu wako, so live your life, yeah. You see, pasinga goni kuimba wano ita so. Nipa singa diwi chorus, wano ngo imba chorus, nipa ano irepe wano kutanga kuko repa, zisinga nzisi siki, zwa zinaba. Zinabasa kuti uta rekoda zvipi kana kutevedzera zvipi uchita zvinabasa Nzoka beat
Uru kutofamba upenyu so uchingotaura zvinabasa chero vakatsamwa vakati kukritisaiza kuti hapana marapping zaiitwa chete panongopinda chete beat richingoflowa iwo uchingotaura zvinabasa nekurekoda uchitongoita iyo live your life Napasa nukuti vanhu vanotaura kuti haugoni kuimba hauna kana kia waiimbira nezvayo
Tinoimba zvinobhohwa Tisi tinoimba zvacho zvinobhohwa tichisota vanhu vanhu vachisotwa tichirarama upenyu hwenhu vanhu vachisotwa tichiimba zvisina basa chero mukatsva zvicherera hatinei nazvo chero mukaita sei nokuti Gonna be a shining star, fancy clothes, fancy cars. Let me see, you're gonna go far, cause everyone knows who you are. No kidding, Jimmy.
Uchitongo flow like that, uchitongo itamari nezvinhu zvisina basa, uchitongo imba zvisina basa, vanozvifarira gamuchirai vasingazvifariri mhaka dzenyu, but tinenge tichingo flow, tichingo imba, tichitongo peka matani kuti, zvese nemacheni cheni muhuro nezvimastars zvisina basa rese zvakagadzirwa pasi pemaocean nemasatanist, vachitraya kuda kutihinda kuti tisaende kudenga, vachitigadzirira zvinhu zvisina basa. Target ya devhiri yekuti tiinde kunotsva naye but munofanira kungwarira kuti this is a satanic music and beat racho haritoite vanhu vakatorishandisa vakatopenga
chinzwaka apa hazvina basa chero ndikaimba zvisina discord chero zvine discord handina basa nazvo nokuti pandiri nongoimbira kunakirwa hapana kana wandinoda kuti andirumbidze nokuti upenyu hwangu dini ndinourarama ndinourarama zvese zvatinoda ndimazuva ose
musatevedzera principle yadhevhu yokuti kwanzi unofanirwa kurarama zvese zvaunolavha nokuti yakanyorwa musatanic bible saka musatevedzera imi vechidiki munofarira bhiti yokuti live your life nokuti masatanisti akatoimba nziyo iyoyo munangwarira kuti malyrics anopindurudzika achitaura zvemasatanisti achipinda in your head vachikukanganisai upenyu hwenyu
haiachingori practice Chaona pa next time, chakubata izvedu. Just the beginning.